Utongo uyuwaturwa zvichitevera nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Law Officers Association pamwe nevaimbo vemuchuchusi vaDerek Charamba makore mashanu apfuura. Mumutongo wavo watsinirwa nevamwe vatongi vese vedare iri, Justice Antonia Guvava vati kupinza vachuchusi vechiuto kana vanobva kuZimbabwe Republic Police kunopokana nesection 208 subsection 4. Pavakakwidza nyaya yavo kudare, vacharamba nevamwe vavo vakati mapurisa nemauto haafaniri kushanda sevachuchusi munyika ine utongi hwejekerere. Justice Guvava vapa National Prosecuting Authority makore maviri kuti imise basa vachuchusi vechipurisa nechiuto. Vacharamba vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unoenderana nezvavagara vachitaura kuti pari kuchikorwa mutemo.
Ona maonero atakaitwa kuti mapurisa nemasoja nemagadjeri vadzokere kwavanoshandira vasashandwa mumatarege dzimhosva. Changozotii tibatei nyaya yekuti 24 months vazopuwa dzakawandisa sevaenda chero mangwana kuzi judgment yaane 5 years yakamirira.
Gweta ravacharamba nevamwe vavo vatondirai bhatasara vati kunyange hazvo vanhu vavange vachimirira vasiri kufara nenyaya yekuti NPA yapiwa makore maviri kuti imise basa mauto nemapurisa, vanoona sekuti dare ratora danho iri kuti risakanganise basa mumashandiro ematare umo munonzi mune mapurisa nemauto akawanda ari kushanda sevachuchusi. Mune imwewo nyaya, dare remakurukota nhasi ratambira waro wekusandura mutemo wePublic Order and Security Act kuti uenderane nebumbiro remutemo. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati pave kuzonyorwa mutemo mutsva weMaintenance of Peace and Order Bill. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati imwe shanduko yave kuuya ndeyekuti kana mauto akabatsira mapurisa pamhirizhonga, mutungamiri wenyika anosungirwa kunotsanangura kuparamende mukati memazuva manomwe. Dare iri ratambirawo hwaro hwemabhiri eFreedom of Information Bill neProtection of Personal Information Bill ayo ari kuuya mushure mekuparadzwa kwemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Amai Mutsvangwa vatiwo dare ravo razeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti kambani yeLiquid Telecoms ichange yava kupa kana kuvadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika kuti vaende pamadande mutande avanoda pachena pamwe nekuvakwa kwechikoro chevarapi kuNational University of Science and Technology Bulawayo neBhange BC. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.